wamuzoreva mutungamiri anotya Mwari. Mwari ane mitemo yakatinakira tese. Saka neutungamiri hwaamuzoreva handi hwekuti ndakaenda kuchikoro chete, asi kuti ndinoimba nekutungamirwa naMwari. Mwari ndiye akapa King Solomon mazano akatonga zvakanaka. Ndomazano arudikana kuti nyika ino inge inawo. Uyezve wamuzoreva ava munhu asina kumbonge akapinda mune mvengenzenge inoitika munyika munomu yeuori nezvakadaro izvo.
Iko zvino tiri kuona mitengo yezvinhu iri kukwira zvakanyanya, dhora riri kuramba richishaya simba, vanhu havana mabasa. Ndezvipi chaizvo zvamunoda kuti muite kuri kuti masarudzwa kuti muugadzirise matambudziko iyaya?
Ya, chinoita kuti munyika muno mushaiwe mabasa kana kuti zvinhu zvichishata saizvozvi, sekutaura kwamuri kuita kuti mitengo yezvinhu iri kukwira, ndezvekuti nyika ino inoda rule of law. Rule of law inoita kuti vanhu vese tinge tiri pasi pemurao. Murao unenge wakasetwa neparamendi yeZimbabwe. Zvino iye zvinoizvi muZimbabwe munenge musina rule of law. Kana musina rule of law, kutaura kuti hakuna chakanaka chinenge chichiitika. Zvino isusu kana tichipinda, emphasis yedu ndeyekuisa kuti munhu wese ari pasi pemurao. Zvichireva kuti manjestas anosungukawo kuuya muno kuzoita basa ravo vachiziva kuti kune murao. Hapana munhu anoita zvinhu zviri kunze kwemurao akarega kubatwa naizvozvo kana kuti kuiswa panzvimbo yekuti zvigadziriswe. Hunofuwo ichaita futi kuti kana dzimari dzinenge dziri kushandiswa muZimbabwe munomu dzinge dziri kushandiswa munzira yakanaka. Accountability netransparency zvinhu zvinenge zvichidikanwa. Nekuti mabhizinesi tito ese anoda kuti tsumba yavo inge yakachengeteka.
Totarisawo nyaya yekuti bato renyu harina nhengo dzeparamende dzakati wandei nemumakanzuro. Saka munozotungamira sei nyika imi musina nhengo dzeparamende dzakakwana?
Mamemba eparamende edu atinge tinawo hazvina mhosva kuti vari kuopposition kana kuti vari kuruling party. Nyaya inenge iripo ndeyekuti tinenge tichiisa mitemo yakanakira munhu wese. Handisi kuti pane munhu anganga ari muparamendi kana ari kuopposition kana ari kuruling party angapokani tikati toda kuita mutemo wekuti kuve negood quality education kana kuti tirambe kuine free health care. Hapana munhu angazvirambe izvozvo. Nyaya yekuti aungori president wamwe maMPs ako ari mashoma yakanaka, nekuti it's not about government. Haisi yekuti zviitwe zvatinoda isusu vemusangano wechete. Government yekuti government zvinoda kunge iri hurumende inomirira vanhu vese, zvido zvevanhu vese.
Totarisawo zita rebato renyu, Dr. Muzorewa. Vamwe vanoti pachitariswa nhoroondo yekurwira kuzvitonga kuzere, Bishop Ebel Muzorewa muShakabvu havana kunyatsobata basa zvakanaka zvekuti zvinogona kukanganisa bato iri vachiti vaidyidzana nevachena kuma1979.
Vanhu vazhinji vakapihwa information nehurumende yaitungamirwa naMuShakabvu Robert Mugabe. Vapihwa information yekuti vasagashira utungamiri waBishop Muzorewa, nekuti iye Muchakabvu aida kunge ari yemutongi asina umwe anopikisana naye. Nyaya yekunzi hanzi Muzorewa aibwanana nevarungu inyaya inoitwa iri kutaurwa zvisizvo. Muzorewa aida kuti titonge nyika ino kubva kune varungu. For sure ndizive akave mukuru wekutanga kuti murungu abude mustate house muchipinda munhu mutema.